Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 13 Chikunguru 2022. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chanhasi. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti dambudziko rezveupfumi riri kuitika munyika rinoratidza kuti vari muhurumende havana chavakadzidza mumakore ose aya kubva nyika yapinda mumadambudziko akadai. Makambani emuno ari kutengesa zvinhu panze kwenyika kana kuti maexporters vapa kuzobhadhariswa mitero yemagetsi nemadhora ekuAmerica pamwe chete neimwe mari yekunze inoshanda muZimbabwe. Komiti iri kuferefeta zvakaitika musi waJanuary 6 inoti ine umbo hwakawanda hwokuramba ichienderera mberi nenyaya iyi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vaimbova gurukota rezveupfumi uye vari mutevedzeri wemutungamiri weCitizens Coalition for Change vatendai biti vanoti dambudziko rezveupfumi riri kuitika munyika rinoratidza kuti vari muhurumende havana chavakadzidza mumakore ose aya kubva nyika yapinda mumadambudziko akadai. Mashoko avabiti aya anouya zvichitevera kusagadzikana kwakakonzerwa nekutarwa kwemitengo yezvinhu iri mumadhora ekuAmerica nevamwe vezvitoro pamwe nevamakambani anogadzira zvinhu izvi. Bazi rezvemari svondo rino ritange kutevera vamwe vemakambani vari kutengesa zvinhu zvavo nemari yekunze. Asi gurukota rezvemaindastiri amai Sekai Nzenza vakaudza Studio 7 nezuro kuti kunyange hazvo zvinhu zvakaoma kudaro panofanirwa kugarwa pasi nevemakambani pachitaurirana kuti pagogadziriswa sei. Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navabiti pamusoro penyaya iyi.
Zvinoratidza kusanzwisisa ikonomi, zvinoratidza kusafunda. Tiri kuita kuti zvinhu zvikwire, tiri kuita kuti makambani aya chaje maUS dollars, inyaya yekuti kwavari kuzvitenga kwacho vari kutengawo nemaUS dollars. So vakatengesa nemari yemuno isina basa vanozotadza kuzoriplenisha mashelf oita empty. Zvoreva kuti kana uri permanent secretary kangwara kana minista kangwara, unotodaidza makambani aya motodzivisana, mobvumirana kuti what is the solution, kwete zvongotora shamu nechibhakera, shamu nechibhakera. Hakuna kwatinosvika nazvo. Dynamics hadzisenze, economics dzekufembera fembera hadzisenze, economics dzekick and hope hadzisenze. Vakomana ava vakoniwa, vakomana ava vatadza.
Asi nyaya yekuti vari kuti mari yemunyika haisi kushandiswawo panguva imwe chete yavari kuti mari yekunze inge isingatambirwi, vanoda kuti chii chiitike?
Ndokukonywa kwachoka because ivo ndo vakatoburitsa musi wa27 June Mutulinguba akatoita press conference yekuti mamouth currency regime anenge ako for 5 years kusvika October 2025 pachapera MBS. So kana vadaro zvoreva kuti price yamo neus dollar because ndimatendera izvozvo. Deno vakati aiwa maprice yese ndemuzimbabwe dollar, but vakati munhu wese mari dzese dzaakusenza zvoreva kuti you can charge anything in US dollars or RTGS.
Tiri kuona kuti vashandi vabiti munyika vari kutambira nemari yemunyika asi zvinhu zvaakutengeswa nemari yekunze, pane kufambidzana here apa?
Hapana kufambidzana, ndosaka mushandi anuna nenhamo. mushando unonga shoshe nemuromo zvaibotaurwa navatsangirai mushando akwangwaya kune gwaro raburitsa reWorld Bank kuti 5.4 million muzimbabwe mazimbabwezi akurarama ne US 190 dollars zvoreva kuti mushando akwangwaya that's why vashandi vari kusungwa vari kurwira kodzero dzevanhu vakafanana namuticha Obed Masaraure vanhu ngavabhadharwe US dollar option ngaibviswe bhadharwe maUS dollar zvimaexport surrender requirement ngazvibviswe
avo vange vari vaimbo vegurukota rezveupfumi muhurumende yomubatanidzwa uye vari mutevedzeri wemutungamiri webato reCitizens Coalition for Change vatendai biti vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Makambani emuno ari kutengesa zvinhu panze kwenyika kana kuti maexporters ava kuzobhadhariswa mitero yemagetsi nemadhora ekuAmerica pamwe chete neimwe mari yekunze inoshanda muZimbabwe. Izvi zvinotevera kubvumidzwa kwekambani yeZESA nebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe kuita kuti vaite izvi nezuro. Munyori mukuru wesangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanoti dano iri rinoratidza pachena kuti chero mapazi ehurumende haachadi mari yemuZimbabwe kunyangwe hurumende ichiramba kusendeka parutivi kuitira kuti kushandiswe mari yekunze.
Zviri pachena kuti kana iyo maservices egovernment akasiyana-siyana including maparastatals akuramba mari yavo zviri pachena kuti imari iri kuramba nemarket zvatakagara chingotaura nguva nenguva kuti hau hurumende munoti imimi vanhu ngavashandise mari yemunomu imimi hamuchaiti mari yacho saka zviri pachena kuti mari yarambwa iyoyo kana vatoda kutenga tingati machinery kana vanoda kusevhisa machinery dzavo vachada mari yekunze kwenyika saka yemunomu haishandi saka tingangoti zviri pachena kuti market yaramba ivo vakutovhuma zvekare kuti market yaramba that's why ivo vakutoramba iyo mari yemunomu vakutobhira ke nemari yekunze kwenyika zviri pachena kuti vari kubvumirana nevanhu kuti mari yemuno haisi kushanda ngaisendekwe pasaidi vanhu vashandise mari iri kutambirwa nemarket
saka kana vachibvumawo vehurumende kuti idhora reZimbabwe harisisina simba sei vachiramba kurisendeka parutivi kuti kushandiswe US dollar sezviri kukurudzirwa nevamwe
kusavhuma kuti risendekwe pasaidhi inyaya yekuti pane kabhenefiti karipo kana richirimo nenyaya yekuti kana takuenda panyaya dzemaelection vakutoda mari vanokwanisa kumhanyisa mamachines avo tingati printing vanoprinta ke mari yokushandisa ivo saka pane zvinokuwanika pakuti mari iyoyo igare iripo taona zvekare vachimhanya nemaproject towards maelections.
VaJafet Moyo ndivo munyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vanga vachitaura parunare naNtungamiri Nkomo weStudio 7. Gurukota rinoona nezveupfumi vamutuli Ncube pamwe chete nagavhuna weReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Manguja vanoti kusendekwa kwedhora reZimbabwe parutivi hakugoni kuitwa nekuti uku kunenge kwaakuuraya upfumi hwenyika zvakanyanyisa. Zvichitevera musangano wemasangano anorwisa uori muAfrica wakaitwa muBotswana mari mwezuro. Rimwe sangano rinorwisa uori Anti-Corruption Trust of Southern Africa rinoti musangano uyu hauna zvaunobatsira zvikuru sezvo nyika dzemuAfrica dzichingosaina magwaro asi dzisingaiti zvinenge zvabvumiranwa. zuva rekurwisa uori muAfrica rakatarwa nesangano reAfrican Union rinonzi Africa Anti-Corruption Day. Mukuedza kurwisa uori, Zimbabwe yakabatana nedzimwe nyika dzekuchamhembe kweAfrica nekumawirira dzakaita seSouth Africa, Namibia neRwanda mukunyoresana chibvumirano chekurwisa uori. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano iri vaAlois Chaumba vanoti kunyangwe hazvo Zimbabwe yakacherechedza zuva iri, ndiyo yeimwe dzenyika dzisingashandi nesimba mukurwisa uori.
Sangano yakadai dai nyika dzemuAfrica vakuru vadzo vaine chidoka doka chokupedza uori, yaikwanisa kubatsirana nokuti vanhu vanokwanisa kupanana mazano uyezve kurodza mitemo inobata nyaya dzeuori. Asi zvatinoona ndezvekuti kazhinji kazhinji nyika yakafanana neZimbabwe inomhanyira kunopinda nemisangano iyoyo ichinyorana chibvumirano zvimwe zvichitwa nedzimwe nyika dziri mumisangano yakafanana neiyoyo. Asi chidoka doka chikurwisa uori hapana.
Saka vachaomba imi sesangano reAnti-Corruption Trust of Southern Africa munozviona sei?
Sekuona kwandinoita inika sekuona kwatinoita sei Anti-Corruption Trust of Southern Africa, tinoona kuti uku kungova kupedza nguva vanhu vachindawo kunodya mari kana kuti kumbofamba vachiona nyika, nokuti kazhinji kazhinji tinoona kuti hapana zvinombobudirira. Ngatitorei mufananidzo kana kuti misomo enzaniso kuti Zimbabwe yakanyorera nachibvumirano kana kuti imemba yeSADC organ on elections ine zviga zvinodikanwa zvairi kutadza kutevedzera. Saka handioni ichikwanisa kuzotevedzera zvimwe zviga zvinenge zvichidiwa zvinorwisa uori. Nyika yedu yakasimbira pamuromo sepinjisi, inotora mbiri yekungotaura pasina zvaunenge achiita. Saka handioni zvege ichibatsirikana pamisangano yakadai, asi kuti bedzi inoda kuti ingokwane kwanewo pamisangano kana kuti magroups anenge achingoitwawo muAfrica. Asi zvekuti vangaito zvingabatsira nyika hapana, nekuti muno chaimo chaimo vanongoedza nguva zhinji vanopedza vachisunga vanhu vanofungidzwa kuti vari kupokana nehurumende.
Zvingaitwa neAfrican Union kana kuti neSADC pamusoro penyaya dzeuori ndezvipi vachaomba? Chii chamungada kuona chichiitwa nemasangano iwaya anoti anorwisa uori?
Zvatingadi kuona zvichiitika ndezvekuti African Union kana kuti SADC inofanira kunge iine iya inonzi pachirungu peer review mechanism, kuona kuti mitemo kana kuti aims and objectives akaitwa masangano anorwisa uori iwaya ndozvavari kuita here, uye vachionawo maprogress reports. Nokuti kazhinji kazhinji tiri kuona kuti nyika dzinongomhanyirira kuda kuita comply nemitemo inenge ichibva kuUN kana kuti kuSADC, kunzi vanonzi iwo vari kuzviitawo asi pagiraundi hapana chiri kuitika. Saka muZimbabwe senyika sesagurudzo dzedu takaona kuti Zimbabwe inomhanya kuinda masangano ese zvawo anenge aitwa kuti iye memba, asi chabuda hapana.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reAnti-Corruption Trust of Southern Africa vaAlois Chaumba vari parunhare muHarare neStudio 7. Nyanzvi munyaya dzezveutano uye vari chiremba Dr. Norbert Chitoa vanoti uwandu hwevanhu vari kubatwa nezvirwere zvepfungwa huri kuwanda munyika, uye vazhinji havasi kuenda kunorapisa vanhu vachiti ndezvechivanhu. Izvo zviri zvinhu zvinokwanisa kurapika kana munhu akaona rubatsiro chirwere chisati chakomba. Dr. Chitoa vanoti zvimwe zviri kunyanya kukonzera zvirwere izvi kufungisisa, kutora zvinodhaka nemamwe matambudziko ari kukonzerwa nemamiriro eupfumi hwenyika uwo waenda kumawere nedenda recovid-19. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Mhlanganya uye naDr. Chitoa nezvenyaya iyi.
yakura iyo zvino pane nguva iyo vazhinji vafunga dziri kurasika ende isusu tagara tiri vanhu vanodini vanongozviti haandi zvechivara vanhu vanongosiyiwa achipengwa achifamba munzira chimonzi haandi zvokumusha kwavo saka hapana naanisa kunoti vanorapwa asi vanhu vakarapwa ivavo vanoda musha but isusu kudzidzisa kwajesusu zvetichenya jesusu yange zvitova neimwe nzira
zvii zvingatariswa kuti muti muone kuti munhu pari zvino aiwa pfungwa dzinenge dzatirasikei kana kuti ari kushushikana nepfungwa dzake masymptoms acho ndapi
mumba yega yega vanhu vanoziyana pachavo kuti nhuuyu akamira so akamira akamira so havana kuda zvizvikatirairai neizvozvo zvinoreva kuti vane zvapikeche pfungwa dzake dzavato dzikanganisika asi iye zvino izvika dzimwe dzinonyanya kukanganisika pfungwa nenyaya yemadrugs magazi akushandiswa zvakanyanya nokuti inobii nhamo here yapinda munyika yawanda saka ende vana vechikoro vakapedza mabasa avo neakapedza chikoro saka anoshaya zvekuita saanzopesa yakudandaka madrugs
saka paamira pakadaro munhu anofanira kuita sei kana aona kuti pane hama yaita dambudziko uyezve kuti kana mwana ari kuwanikwa iye achitora zvinodhaka
unomu tine mari yehabitation center ati wandei bcause dambudziko iro tobatisa zvakasimba nokuti zvawanda saka vazhinji tinatumira kuti vaende kupi marehabilitation center yavo ogadzisa ende vanenge vaasika pfungwa woende kumazvipatara opuwa mishoko yavo zvinhu zvogadzikana
panyaya yekuchishikana nepfungwa nekurasika kwepfungwa munokurudzira kuti vanhu vaite seino tinoona zvikana pane zvimwe zvirwere zvezvinenge alzaima kukanganwa nezvimwe zvakadaro tiri kunzwa vanhu vakawanda vari kuti vashaya hama dzavo zvinomboratidza sei kuti munhu asvika panguva iyo
munyikaya nemunhu kudaizo achikura anenge akukanganwa zvokuti kana even adoda kuziva imwe mumba chaivo chavo motoziva kuti chapinda asvika museji yealzaimaza dimendi yapinda saka anofanira kuenda kuchipatara stress onongororwaoni angabatsirwa sei
avo vange vari nyanzvi munyaya dzezveutano uye vari chiremba Dr. Norbert Chitowa vachitaura naMarvelous Muhlanganya huye weStudio 7 vari muHarare. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Magadi vana mukomata nanokawande navamwe vandina kukwanisa kudoma nemazita ina hangu ndoda kumbotaura hangu pamusoro peimwe nyaya inondibata nyaya yakaita semachaina awa anoshora kodzero dzevana vechizvagwa nzvimbo yezimbabwe chinoitika ndechekuti chero mukuru kuti mukamangara hazvishandi nokuti chaina yagara yakatobvesa nevakuru vari muhurumende yezanupiefu saka zvinotora nguva yokuti zvigadziriswe ende hazvigadzirisiki nokuti izvezvi vakadovakigwa pariamende kureva kuti nechimwe chikamu ndeimwe nyaya inodopa kudoti nyika yedu yezimbabwe inodova pasi yakadikolonizwa nemachinese avo kugara nokugara vanonyatsoziva kuti pariamendi ndeyavo haisiri yevanhu vatema ndeyavo vachazotitonga nguva yavo yakwana
shoko rangu randinaro pano nderinoti taikumbirawo kuhurumende kuti itsvagowo plant inogaya mafuta achibva muruninga nokuti runinga rwatinorima kuno kubhikita nokuchiresi district kunoku runongotorwa nemakorokozo matanzi nematanzi vachibuda naro vachienda naro Mozambique kunonzi kwanzi kwachingove vachititengerawo nesikimani saka taikumbirisawo kuti tinzwa kuti chirimwa ichi hachina kukoshawo here mukati menyika ino yezimbabwe kuti chigone kutengwawo muno tichipuwawo mari iri nani pano kungotorwa zvinhu zvedu zvichibuda kundodhevheropa imwe nyika isi tichitambura isi tichiziva kuti agriculture ndio bread basket yenyika ndaikumbirisawo chose kuti chichemo changu ichochi chisvikewo kuhurumende kana pane vangadai vakateera vanogona kuchisvisawo vasvisewo kuhurumende nyaya iyoyo kuti runinga rwedu runongotorwa ruchinanga kuMozambique kundoita madevelopments ikoko ndini Lefias Dekesa kudamba kuno kwachiremwa remwa kubhikita
ndichiti inini munhu kana wamhangara mhosva yako kuna chief aidha kuna sabu ndichiti iwe mhosva yangu ndoda kutongwa nanhasi kana mangwana Saka mozo gara mozo ona na mozo ana utayo. Mose atisai tongiba. Taona kuti mose ya atataurirana. Chifu ya nautisabugu wane mfumo ere kuzotanzi. Ayo chifu ya ndukutonge ichete ndukuti maka mbumanga. Zine ita ere. Kana zichita mundipeo ansa yacho. Asini ndukuti mundi bunzire oku muzimbabwe. Mtemu watina omunu. Kuti zine ita ere kuti ini ndabunza. Ndakumanga na mose yangu. Ndozo tinini ayo mose yangu anchadu utiende mbeli. Kunonzi kuifitua kesi. Andizi. Saka ndozo tanchadi. Chifika na kuti sabu kuchiti uyandu kutonge chete by force. Zino itayere. Ndo mbunzo wangu pa mepo pa studio 7.
Uya amu anonzi mbadu yu mashoka anotaura uyo. Mbadu yu anobataura mashoka kuti kunge kunzi. Wesora kutora kuti maridzi kuchira muzijira zufamba zukanaka. Iyo baita kunge wanu. Wesora kutora kutinga shazi kutu siripachena. Iwa na mturi mbubu wesora kutora kuti maridzi kumbazo kataka ye mbada kututi. Kupi. Mnaonze mbadu yonde muna ora inyika mwanaonze mbadu. Yonu mbadu yu waka ita seku wanita ora seku msangana. Aka bile kwa ni zanu yu. Mwana we zanu yu. Ano dei. Zinjiripachira kutara seku kubiwa wanu. Kubiwa zinu kudai zo. Wanaru kutambo. Jira ziri muno. Jisa ziri wanu kama Zimbabwe. Wanu wajia sosene muromo.
Oh, anu wanu mungu wati nzaba life tuku wana fusangwa. Asinga gunika wanu kupindula mu. I'm going to go to Zimbabwe. Wataza kugoma kana rimwe chodo madamu ara 98 tonya dzisava rumwe vanhu tiri kutambura kumaro vakuno asi vachitaura kuti kune chikafu chacho chakakarima chishoma chikafu ichocho vari kuya vachititoye zvemutsimba zvokutoya nemapesa tikaramba nacho vanoti kuzvishoma nyika yacho haisina rukare tiriko yedu kuno kumapfanya ekumakonde kuchinoyo.
Moroi wawande, makadi enyu, ndiwa masunda ne muri yavo. Zirango, pamizirango panachi, churu manzavo. Achiru manzi, tulango wa yambira kuti ingawa zidzore kutora kwavo sikuru. Zvinhu zvinezvi chionekwa nevanhu zvakashata ne. Saka mufana kuzvigadzirisa kuzwa kuti vanhu vari kutambudzika zvakadii munyika. Imi vachiru manzi, vamunhu mukuru sikuru, hamufani kuita zvinhu zvakadaro izvozvo. Zvakashata zvemimitsigira izvozvo. Tai zvemunoziva muri kuzviona zvirikuitika pati muramba muchisimbira zvinhu zvakashata. Hatisi kuti zvakashata zvemunotaura izvinhu zvinovaka vanhu zvekuti zvionekere zvinhu zvakanaka sede kuramba muchidzvangidzira vanhu maita enyu zvikuru sa uye nezuva rakanaka zvikuru. Mwari akukomborere zvikuru. Dangei.
Abo vange vari nyanzvi munyaya dzezveutano. Oh, I'm sorry. Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Komiti iri kuongorora zvakaitika muswa January 6 gore rapera inoti iri kuwana umbowo hwemhosva dzakawanda dzakaparwa musi uyu. Tabata Dr. Frank Guni kuti vatiudze zvizhinji.
Komiti yeJanuary 6 ikomiti kana kuti chipande cheparamende yekuno kuAmerica cheHouse of Congress chiri kutsvagurudza nekuongorora mirishonga yakaitika musi wandira 6 apo paigarwa pasine dare reparamende kuti risarudze zviri pamutemo vaJoe Biden semutungamiriri wenyika yeAmerica yavanoti certification. Kuti vanhu vanzwise paparegedzai ndingoti muchidimbu zvinoitika sarudzo dzekuno kuAmerica kana vanhu vapedza kuvhota president haabve angoita president ipapo. Zvinozoitwa ndezvekuti dunhu rega rega kana kuti state yega yega inosetifaya kana kuti inoisa runyoro rwayo ichibvuma kuti kustate kana kuti kudunhu kwavo idzi musarudzo dza president zvabudamo ndezvakati asarudzwa ndeyo kuti ave mutungamiriri wenyika mutsvandinhingi ma voti wayo kana kuti matsamba iwayo anozotumirwa kucongress kudare reparamende dare reparamende rogara pasi na vice president anenge aripo panguva iyoyo dare reparamende ndiro rinosarudza zviri pamutemo kana kuti ndiro rinosetify kana kuti rinokwenenzvera nekusimbisa zvinenge zvabuda mumagwaro abva kumatunhu.
Dr. Guni, vamwe vateereri vangada kuziva kuti chii chakaitika apa zuva iri.
Musi uyu pakaita mhirizhonga isati yamboonekwa muno muAmerica nevatsigiri vavatrump vairamba kuti vatrump vakatyiwa vakanga vakokerwa navatrump vakauya kucongress kana kuti kudare reparamende muno muWashington DC vakaita mhirizhonga yakatyisa yakaurayisa vanhu nekuwadza vanhu vakawanda chaizvo. Pakafa vanhu vanokwana vashanu vanosanganisirawo vechipurisa vakarova mapurisa vakapwanya kupinda mudare reparamende zviri kunze kwemurao vakaita mhirizhonga yakakurisisa isati yamboonekwa muno muAmerica. Saka komiti iri kuongorora kuti vanhu ava vakange vaumbouya sei kuzoda kupidigura hurumende kana kuda kurambidza demokrasi kana kusarudzwa kwemutungamiriri wenyika zviri pamutemo. Ndiani akanga ambovapesvedzera?
Kusvika pari zvino komiti iyi yawanei mukuferefeta nyaya iyi?
Mukomiti iyi pari zvino vati vawana umboo hwakati wandei chaizvo hunobva kuvanhu vakasiyana siyana vazhinji vacho vaiva nechokuita nehofisi yavatrump kana kuti upresidendi wavatrump uye vatsigiri vavo nevamwe vanga vari mudhuze dhuze zvipangamasano zvavatrump. Bohudi hwati hwabuda pari zvino huri pachena ndehwekuti vanhu havana kungouya, yanga isiri yatingati muchirungu spontaneous kana kuti changomukira mumakumbo. Uhurongwa hwakatorongwa nevanhu vaitsigira vatrump ivo vatrump vari pamberi pacho. Saka umbo hwati hwabuda pari zvino ndehwekuti vanhu vakabva kumatunhu akasiyana siyana vakauya kuti vazoshandisa chisimba kurambidza paramende kuti iite basa rayo rekuita zviri pamutemo kuti vachisarudza kuti mutungamiriri wenyika ndiani. Saka iyoyo mhosva iyo yati yabuda iyoyo anonzi maseditious acts, kureva kuti kuda kupidigura demokrasi na kupidigura hurumende zviri kunze kwemurava vachishandisa masimba eugandanga.
Dr. Guni, vatrump vari kufungidzirwa kuti vakapora mhosva dzipi?
Dziri kunenerwa vatrump panyaya yejanuary 6 ndedzekuti chokutanga vatrump ivo pachavo havasomboramba vari kubuda pachena vari kutoramba vachitaura izvozvo kuti havasi kubvuma kuti vakadyiwa pasarudzo. Saka vari kuti ivo nekuti vari kuti havana kudyiwa vari kutoti ivo vaBiden vakabiridzira kuti kunge vari mhosva anovamanyepo. Ndo mhosva yekutanga yokuramba zvakabuda musarudzo. Vatrump vari kunenerwawo zvakare mhosva dzokuda kufeferekedza kana kuti kumanikidza hurumende dzematunhu kuti dzibirire sarudzo. Vatrump vari ndo mhosva yavo yekutanga yekuti vari kuramba zvakabuda musarudzo zviri kunze kwemutemo. Yechipiri ndeyekuti vakada kumanikidza vashandi vehurumende dzematunhu kana vehurumende hombe kana kuti federal government kuti vachinje zvabuda musarudzo dzakanga dzasarudzwa nevanhu. Yechitatu vatrump vanopomerwa mhosva yekupesvedzera nekukoka vanhu kuti vauye vazoita mhirizhonga muno muWashington DC. Yechina ndeyekuti vatrump vari kunenerwa zvakare mhosva yekuda kutadzisa paramende kuti iite basa rayo zvinova zviri kunze kwemutemo. Saka mhosva idzodzidzi dzakati wandei dziri kuramba dzichiuya sezvatiri kuona kudarisiwo kuti vanhu vaishanda navatrump vamwe vacho vaakubudawo vachienda kucongress kana kuti kudare reparamende vachinopa umboo neuchapupu hwavo nezvavanoziva nezvakaitika uye mafambisirwo akaita nyaya yesei nevatrump neboka ravo.
Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichiti moshera zvakanaka.